Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 22 Gunyana 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi.
Ava Wande, nyaya yatiri kutaura nezvayo iyi inyaya yatagara tichitaura kubva papera sarudzo. Chiri kutinetsa ndiyo nyaya iyoyo yekuti vanhu vanoramba vongopambwa. Oshaya kuti vanhu vanopambirwei, inga sarudzo dzakaitwa Wande.
Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti hurumende inofanirwa kumisa zvekupambwa nekurohwa kwevanhu munyika.
Nyika yedu hatingati ine runyararo rwakanyatsoti kwesere nekuda kwekuti vanhu vazhinji vari kurarama vari mukutya. Izvi zvinokonzera kuti vasa exercise kodzero dzavo nenzira inokurudzirwa nebumbiro remutemo.
Nezuro Zimbabwe yakacherechedzawo zuva rerunyararo pasi rese reInternational Day of Peace. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaudza United Nations General Assembly kuti sarudzo dzakaitwa dzakange dzakachena uye vachitokurudzira kuti zvirango zvibviswe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoshora kupambwa nekurohwa kwevanhu richiti kunofanirwa kumiswa. Izvi zvinotevera bato reCitizens Coalition for Change rakati kanzura waro weWard 4 kuEpworth vaNoel Rungano vakapambwa mari mwezuro nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori vakarohwa zvakaipisisa vakazowanikwa pedyo nekamba yemapurisa yekuChikurubi. Vakafanobata chigaro chemukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vanoti vakuru vakaita semutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa, avo vanoti SADC ichaita musangano kana kuti summit wekuzeya nyaya yeZimbabwe, vanofanirwa kutaura navamunangagwa pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe kuti vanhu vasaramba vachirohwa kana kubvutwa sezvo zvekutsvaka rutsigiro rwemavhoti zvakapera.
Vahwande, nyaya yatiri kutaura nezvayo iyi inyaya yatagara tichitaura kubva papera sarudzo. Chiri kutinetsa ndiyo nyaya iyoyo yekuti vanhu vanoramba vongopambwa. Oshaya kuti vanhu vanopambirwei, inga sarudzo dzakaitwa Wani. Dzaiitwa matsangano aiongorora sarudzo vari kunze vakataura zvavakataura kuti sarudzo hadzina kufamba zvakanaka. Asi takanzwa muno muZimbabwe tichinzi sarudzo dzakafamba zvakanaka. Asi kana dzakafamba zvakanaka, chii chiri kukonzera kuti vanhu varambe vachitapwa? Ndo mumwe zvezvinhu vachipambwa, zvimwe zvezvinhu zviri kutinetsa izvozvozvo. Isusu semasangano akazvimirira ega tiri kuti izvo ngatichisiyanai nenyaya iyoyo yekuti vanhu varambe vachipambwa.
Zvino vaMandinde, pane ari kuita chimwe chinhu here pamusoro pezviri kuitika izvi? Hapana masangano ekunze here angabatsira panyaya iyi?
Chinofanira kuitwa panyaya iyi Wahwande ndechekuti masangano nedzimwe nyika dziri kunze uku dzofanira kuchitodzora avo vari kuita izvozvizvi zvekupota vachipamba vanhu kuti vachirega. Nekutaurawo nehurumende yedu yeZimbabwe kuti izvi zvinhu hazvina kunaka, zvinhu zvokuti zvaakufanira kuti zvichiregerwa. Takafara zvikuru kunzwa mashoko akataurwa navaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa vachivimbisa ivo kuti chokwadi kuchava neextraordinary summit yeSADC kuti itaure nyaya dzakaitika basarudzo zvakabudamo neway forward yekuti senyika tichaita sei. Tiri kutarisirawo zvinhu zvingangoitika manje manje kuti kana zvaitika zvinhu izvozvo chokwadi pamwe mapishapisha atiri kuona ari kuitika aya angapere.
Asi vamandinde Zimbabwe yagara ine nyorondo yekuita zvinhu zvakaita seizvi zvikuru sei pasarudzo. Sei dzimwe nyika zvikuru sei SADC neAfrican Union dzisingadi kubatsira kuti nyaya yokupambwa kwavanhu, yokurohwa kwevanhu, yokurava kwevanhu imiswe. Tinoona vachimhanya-manya kune dzimwe nyika vachipindira vachiita zvimwe zvavanokwanisa kuita kuti vanhu vachengetedzewe uyezve kuti zvinhu zvikurumidze kupera. Sei nyika dzose dziri muAfrica dzisingadi kubatsira kumisa kurohwa nokupambwa nokuurawa kwevanhu muZimbabwe?
Ukama hwatinoona vahwande ukama huya hwokuti ava vanoona sekuti vane rukuvhute rwekuti ava vakarwira nyika idzi, atinoti maliberation parties pachirungu, anazanupf, ANC, SWAPO, chama chamapinduzi, vanoona vaine rukuvhuto rwakabatana zvimwe zvinhu zvimwe chete zvokuti vanoziva kuti isu takairwira nyika iyi. Asi chatinoramba tichikoshesa isusu izvo tava nebumbiro remutemo haisi nyaya yekuti vaya vakarwira nyika vakairwira kuti ivo vava vadzvanyereri vatsva, inyaya yekuti vanhu vese vane bumbiro remutemo. Bumbiro remutemo pane zvarino provider for and as such tinenge tichida kuti vanhu vaenjoye marights iwawo anopihwa nebumbiro remutemo. Saka hongu vanotena watiko blind eye pachirungu pane zvinenge zvichiitika kuitira kuti ivo varambe vachitonga. Asi chatiri kutaura ndechekuti chavakarwira yaive if you know the universal suffrage, the one man one vote. Nekudaro that one man one vote is what should count, and when SADC says the election were not free, fair and credible, kubva tenge tine dambudziko napo nekuti maelections anofanira kunge ari free, fair and credible.
Vakafanobata chigaro chemukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vari parunare kuLuanda kuAngola neStudio 7. VaEmerson Mnangagwa vakaudza musangano weUnited Nations General Assembly kuti muZimbabwe mune runyararo kubva sarudzo dzisati dzaitwa pamwe nemazuva esarudzo, vachiti nazvino munyika mune runyararo. Nezuro Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rerunyararo pasi rese reInternational Day of Peace. Zuva iri riri kuuya munyika panguva iyo sarudzo dzichangopera kuitwa, vamwe vachiti dzakanga dzisina runyararo. Mutori wedu wenhau Evans Zininga anotipa nyaya inotevera.
Masangano akazvimirira nanorwira kodzero dzevanhu abatana neveruzhinji kucherechedza zuva iri. Sangano reZim Rights rakaparura gwaro regore rino rinotaridza mamiriro akaita nyaya dzerunyararo munyika reState of Peace Report kunhandare yemucheke kumasvingo. Vachitaura nezvedzuva iri nezuro, mukuru wesangano reZim Rights vadzikamai Bere vakati zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika.
Nyika yedu hatingati ine runyararo rwakanyatsoti kwesere nekuda kwekuti vanhu vazhinji vari kurarama vari mukutya. Izvi zvinokonzera kuti vasa exercise kodzero dzavo nenzira inokurudzirwa nebumbiro remutemo. Tokupai semenza neso tiri kupedza izvozvi maelections, tine maobserva edu vanokwana 67 vakatotiza misha. Nezuro chaiye tine observer wedu anga ari kugokwe akatotyorwa ruoko. Saka tingati wedu masikati machena vanhu vanenge vachiona vanhu sevari kuvhota murunyararo, asi kana kwavira kune vasiri kurara mudzimba dzavo. Saka ndoo yatinenge tichibvunza iyoyo kuti ndirwo here runyararo rwatinoda senyika.
Mashoko aya atsinwawo nevataura vakamirira sangano reHeal Zimbabwe Trust vaEdknowledge Makuvaza, avo vakurudzira kuti nyaya yerunyararo ikosheswe munyika.
Ini ndinoti kune vose vari kukonzeresa mhirizhonga, nyama yemusoro inzwa neyako. Hazvina maturo kuti vanhu varambe vachirovana nekuti hakuna kwazvinotiendesa, hazviunze budiriro. tinotarisira kuti sezvo mukuru wenyika vakatogadzwa, vanofanira kubuda pachena vachiudza vanhu vese munyika kuti zvemaelections zvakapera, nyaya yemhirizhonga ngaisanzwi kwazvakare. Tinotarisirawo kuti pave nehurukuro pakati pemapato ari kunyanya kunetsana aya, rinotungamirirwa navachamisa uyewo nebato rinotungamirirwa navamunangagwa.
Mukuru wekufambiswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANU-PF vafarai muroiwa marapira vakati Zimbabwe inyika inoda runyararo uye hakuna mhirizhonga.
International Day of Peace yakatikoshera isu seZANU-PF, nekuti isu seZANU-PF tinobatikana nekugwisa matambudziko eikonomi. Hatigoni kuvaka nyika munyika mune mhirizhonga. Saka pazuva ranhasi tinongotendawo vana vese veZimbabwe kunyarunyararo, kubatana nekuramba tichidanana. Ngatirambe tine runyararo urwu tichichengetedzana, tichingoziva kuti umwe noumwe ngaatedzere mutemo, ngaaremekedze umwe wake. Tinodada nemi vana veZimbabwe nerunyararo rwamunarwo nekudanana kwamunako.
Asi mutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCCC vaOstalos Gift Siziva vakati uku kungotaura sezvo vanhu vari kugara vachitiza nekuda kwekumbunyikidzwa nekurohwa pamusoro pezvimatongerwo enyika.
Tichitaura nemi kudai kumareserva, vanhu vari kutyidzirwa, vamwe vachidzingirirwa, vamwe vachibhadhariswa mari dzekuti unosapoterei CCC. Handizvo zvatinotarisira, nekuti ZANU CCC tese tiri vana veZimbabwe. Hakuna anofanira kurohwa kana kurayiwa on account of politics. Hatitarisiri kuti vanhu vanotyidzirwa kuti vasarudzwa CCC. Zvematongero enyika kusiyana kwemazano nemaonero kuti nyika yeZimbabwe iende mberi. Hakuna munhu anofanira kurohwa kana kusungwa on account of politics.
Zuva iri gore rinoranga richimhanya nedingindira rekuti Actions for Peace, Our Ambition for the Global Goals, iri kurudziro yekuti pasi rese rive nemuono unopa vanhu simba nechido chekuti vaite zvinhu zvese pasi pano paine runyararo. Dingindira iri rinokurudzira kuti vanhu vave neshungu yekusimbisa nyaya dzerunyararo nekupedza mhirizhonga munyika. Zimbabwe haisati yagadzikana zvichitevera sarudzo dzakaitwa gore rino, idzo dzakakonzera kutaura kwakanyanya nekuda kwemhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zeninga.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro vakataura pamberi pegungano reUnited Nations General Assembly muNew York, vachishora vakatemera nyika zvirango uye vachiti sarudzo dzakafamba zvakanaka, kunyangwe vakawanda vari kuti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Evans Zininga zvekare anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vati sarudzo dzakaitwa munyika dzakafambiswa zvakanaka, kunyangwe vakaongorora sarudzo idzi vakati hadzina kusvika pachikero chinotarisirwa.
Zimbabwe continues to entrench democracy, constitutionalism, good governance and rule of law following the recently held 2023 harmonized general elections. I am pleased to highlight that our country enjoyed peace before, during, and after our free, fair, transparent, and credible elections.
Vakurudzirawo kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika zvibviswe.
Zimbabwe has been under the illegal unilateral economic sanctions for 23 years, imposed by some Western countries. These sanctions were designed to subjugate the sovereign will of the Zimbabwean people. We therefore demand that the unjustified unilateral sanctions be unconditionally lifted, including those imposed on countries like Cuba.
Sachigaro weZANU-PF kudunure UK vaMarshall Gore vati vaMnangagwa vabaya dede nemumukanwa.
Biden ndareke kupindira zvenyika diki dzedu dzeZimbabwe nemasanctions avakatiisira, because hapana chakatadzwa chaari kutiisira masanctions acho. Inyaya yekuti vaida kubamba zvinhu zvedu ivo, akaisisi kurogu Zimbabwe inovakwa nevene vayo. Tiri kuita zvinhu zvedu, we are progressing, takavhota zvakanaka, president wedu akawina. Ini ndiri isheni, masabhuku ese, president vakawina, MP akawina, kansera akawina, pezanupiefu. Kubva ndichiri jaya, ndaisapota zanupiefu. Speech yapuwa president wedu, chinoitsigira, it's very good speech.
Asi vachipawo pfungwa dzavo pamashoko ava munangagwa aya, Senator Felix Magalela Mafa Sibanda veTriple C vati zvange zvichitaurwa navamunangagwa handizvo zviri kuitika munyika.
Zvinonetsa kuanalyza zvinhu zvevakuru pachizezuru zvinoyera, but tinoona kuti mukuru anopotsesa. Hakuna sarudzo dzakafamba zvakanaka. Hakuna chakamboitika zvakanaka. Kwaiva nokutyidzirwa vanhu vakanonoka kuvhota maballot papers asingaoneki. Vanhu vokubulawayo nekuHarare nekuNikaland vakatanga kuvhota usiku zvisati zvamboitika.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vanotungamira sangano reAll Hands on Justice vati munyika hamuna rugare sezviri kutaurwa navamunangagwa.
Nyaya yavamunangagwa yavati vari kuchengetedza kodzero muZimbabwe zvinhu zvinokatyamadza. Tinoona kuti panguva pfupi pfupi yapfuura ya, especially after my elections, paita nyaya dzakawanda dzevanhu vari kuabductwa nevanhu vari kuitwa torture. Sezvatinoziva kuita torture kana kuabducta vanhu inyaya inotyora kodzero dzepasi rese. Ende vamunangagwa kuita yatingati zvivindi kana kushaya nyadzi kutaura kuti vari kuchengetedza kodzero kuda kubata vamwe vatungamiri vedzimwe nyika vachivhara zviri kuitika kuZimbabwe.
Dingindira regore rino rinoti rebuilding trust and reigniting global solidarity uye rakanangana nekuumba kuvimbika pamwe nekumutsiridza kubatana kwepasi rose. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Tombotarisa zviri mapepa nhau anhasi. MuNewsday, mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vanoti SADC ichashedza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevamwe vavo kuti vazokurukura pamusoro pesarudzo dzinonzi nevazhinji hatina kuitwa zvakanaka. MuZimlife.com vaimbova mutungamiri weSouth Africa vaThabo Mbeki vanoti vaMnangagwa vanofanirwa kuzvibvunza kuti chii chakanakira Zimbabwe kuti zvinhu zvifambire mberi mushure mesarudzo dzinonzi nevazhinji hadzina kuitwa zvakanaka. MuNew Zimbabwe, mutungamiri webato rinopikisa muSouth Africa vaMusi Maimane vanoshora mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vachiti bato reAfrican National Congress rinotsigira vadzvanyiriri. VaMaimane vanoshora zvikuru zvakataurwa navaRamaphosa zvekukurudzira kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe. MuNew Zimbabwe makare, America inoti haisi kufara kuona mhirizhonga iri kuitika muZimbabwe. Mumashoko akabudiswa nemuzinda weAmerica muHarare, America inoti munhu wese anofanira kugara akasununguka munyika make zvisinei kuti anotsigira bato rezvematongeko enyika ripi zvaro. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Kuda kuyambirwa mhuri yeZimbabwe kuti Zanu PF yangu yembwa yapenga inogona kurumana tenzi wayo. Zanu PF izvi zvazopererwa manje. Yapererwa zvese zvairi kungoita kwakungoitawo asiri kungoona kuti hapana kana muhwana chada Zanu PF muZimbabwe.
Ndibvunzirewo zvevaponyati kuti e-spokesperson yemapurisa yakamirira chii, Zimbabwe inzi here, Zanu PF here, kana kuti vakamirira chii? Vari kubvunzwa zvakanaka nezve kansela weTriple C akabhudhakitwa kuepwedzo zvikanzi anga anetsana neshamwari dzake dzeTriple C inonga ndodzakazoya kumutora. Vakomana kutaurawo hero. Anyati, amurambe muri pachigare ipapo. Zviri kupera manje manje. Muchazvimuchamirira mashoko enyu waye munotaura ekurasa muromo murume mukuru. Ndanzwa kubatikana. Hello, 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 Studio 7, hello. Asi zvakangomashuwa kuti tiri muno South Africa tiri kutambura shuwa varamaposa vanoenda kunoita makorokoto ED kuZimbabwe uko. Nematamburira atiri kuita iwayo, pane chitsotsi chikuru chiripo. Ende chitsotsi chikuru chiripo ndechekuti iko Ramaphosa vakapuwa mugodhi wegoridhe kuZimbabwe. Apa tiri kutambura muno muSouth Africa vaona kupa Ramaphosa mugodhi wegoridhe kuZimbabwe achiuya. Auya muno muSouth Africa totanga kudzingirwa nepolisi tonzi tonzi totambura apa mari yedu ndiye ari kumora kuZimbabwe. Dai Sadhiki atibatsirawo please, rega itibatsirawo Sadhiki zvese izvo ngaizvitarise izvozvo.
Studio 7, Studio 7, Studio 7, magadi, 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 mosei. Yei, koseko, vamwe vataurive ZANU-PF, vachiita sekunge vanotsimbirira kuti pasaitwa ongororo yemaelections. Tinofanira kuti tione zvinoitiwa. Zvitariswe sekutaura kuri kuita President Ramaphosa, akutaura kaakuzviona kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vanofanira kuitwa nhaurirano. Kana nhaurirano dzapera ndopachange pachibuda kuti maelections odzokorwa here, kana kuti zvingotariswa izvo zvakabuda kuti zvakamira sei. Nemhaka iyeyi vanhu veZANU-PF vachiti hapana zvinofanira kuti zvidzokororwe. Tiri kusiyira kuti ngazvidzokororwe one. Sei vachiramba veZANU-PF? Ndatenda hangu.
Moti vanhu veZANU vachagona kutaura chokwadi imwe. Vanhu veZANU-PF panhema chaipo chaipo ka. Zvokwadi makapasa panhema. Frederick Shavavo unotaura nhema achiti kwai vakahwina maelections. Vakamahwina kupiko? Vanhu vanongotonga vanhu vavanoziva kuti havachadi vanhu. Kubva 2000 here vedu we vanhu vasingakudii. Asi munongoreva nhema. Takarasima nokureva nhema. Makavhote gwanani konai vedu wemoza zvimwe zvinzotaugwa. Zvinongotsamwisa kudai. Namatamburira atinoita tiri kunze kwenyika shuwa munhu achi. Saka vanhu veZANU-PF tavakonewa panhema. Vedu we vanhu vakadliwa maelections vakadero. Ndo vanoreva nhema vachiti kwai vakahwina. Makahwina kupiko vanhu veZANU? Iwe Frederick Shavavo nyara iwe. Imi vanhu veZANU ndochava kuti makaita seini? Panhema chaipo chaipo, muri number one.
Kwai vana veZimbabwe, musapembera kuti kune dzimwe sarudzo dzichaitiwa hakuchina, musazvifadza. Vataura udero mukuru weZANU-PF mamuwa pastudio achidaro mashokewo anorevei. Kuruva kuti ruzhinji rweZimbabwe rwakanyunyuta, nyika yese yakanyunyuta. Sarudzo takabigwa zviri pachena, vakuzvitaurirawo veZANU-PF. Nokuti kana vanga kuinzi takavavhotera vangadai vachiti tinopembera here, tiyaipemberei isu vana veZimbabwe sirisi takavavhotera kana kuri kuvavhotera kwatakaita. Asi kuti vatoti ketire ketire, takatokubirai vakomana, saka kuna chichadzokorogwa. Ndizvozvo ndizvezvo, takaita musengabere ndizvezvo, hakuna zvinodzokorogwa. Nokuti kana vanga vachiti vakavhotegwa vakahwinazve, chinovavhundusa chii kuti dziitiwe dzokororo sarudzo kana makahwina?
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri venyika vari kumusangano weUnited Nations General Assembly vanotarisira kutumira kuHaiti mauto ekukinya kunobatsira kunyaradza mhirizhonga munyika iyi. Gurukota reAmerica rinoona nezvekuzvidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vakaita musangano nemutungamiri weKenya vaWilliam Ruto muNew York pavakanga vari kumusangano weUnited Nations General Assembly. Zvinonzi vamwe muHaiti havasi kufara nenyaya iri kurongwa iyi. Veruzhinji muGabon vanonzi vari kuita sekutsigira mauto pakusunga nekuvharira mwana wevaimbova mutungamiri wenyika Ali Bongo nemamwe makurukota avo Mauto awa ari kupomera vanhu ava mhosva yehuori nekutengesa nyika. Mutungamiri weIsrael vaBenjamin Netanyahu nemutungamiri weTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vakasangana kekutanga pamusangano weUnited Nations General Assembly. Nyika mbiri idzi dzine makore dzisingawirirani. Kusangana kwavo kunofadza vatungamiri venyika zhinji avo vanotarisira kuti uku kunogona kuva kutanga kwekufambidzana pakati penyika mbiri idzi. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Vachitaura pamusangano we2023 Open Government Partnership Global Summit, mukuru weUSAID Amai Samantha Power vakarumbidza mushandira pamwe uyu vachiti unobatanidza mukuita zvematongerwo enyika kwakasununguka nekuita zvinhu pajekerere zvichiunza zvinotarisirwa. Chirongwa cheOpen Government Partnership kana kuti OGP kwaunza mapudzi makuru munzvimbo zhinji nekushandisa mirayiro inoona nezvekushandiswa kwemari zviri pajekerere. Izvi zvinoita kuti kucherwa kwezvicherwa kuitwe pachena, vakadaro Amai Power vachiti vanhu ava vanenge vawana mukana wekukurudzira kuti mari inobva muzvicherwa zvavo ishandiswe munharaunda yavanogara kuti vana vazhinji vaende kuzvikoro kana kuvaka zvikoro zvikuru kana kutenga mabhuku edzidzo akawanda. Amai Power vanoti sezviri kuonekwa kubva muongororo yesangano reFreedom House yegore rino, utongo hwejekerere hahusisiri kudzikira. Amai Power vanoti makore ano takatarisana nekurwisa hurumende dzeudzvanyiriri vachiti zvatiri kuona muUkraine zvichatiratidza kwatichananga, vachiti chirongwa cheOGP chicharamba chichitiratidza zvekuita pamwe nekuratidza vatungamiri kuti utongo hwejekerere hunounza mapudzi kuvanhu vavo. Amai Power vakati nyika dzinoshanda dzose dzine zvinhu zvizhinji zvadzinodzidzisana zvinogona kushandiswa pasi pose, kusanganisa mudunhu reKaduna State muNigeria. Amai Power vanoti madzimai mazhinji ane pamuviri vari kumanikidzwa kuitira vana vavo mudzimba dzavo nekuti hakuna makiriniki akakwana kana kuti asisashandi nekuti haana kubatwa zvakanaka. Hurumende yeNigeria yaida kugadzira makiriniki awa asi yaida rubatsiro, saka yakaenda padande mutande kana kuti paInternet ikatanga chirongwa chinonzi Eyes and Ears chaikwanisa kuti vanhu vatumire mifananidzo yavo nemamiriro akaita makiriniki munharaunda dzavo. Izvi zvakabetsera hurumende kugadzira makiriniki nekukurumidza pamwe nekuvaka mamwe makiriniki. USAID yakanyorerana chibvumirano nesangano reOpen Government Partnership kuti mumakore mashanu ari kuuya USAID ichabetsera Open Government Partnership kuti iwane dzimwe nzira itsva dzekuti hurumende nevanhu vashande pamwe chete mukuona kuti vatungamiri vavo vanoita zvinhu zvochena. America yazvipira kubetsera vanhu mukukurudzira hurumende dzavo kuti dzipindudze zvinhu nekushandisa mari painenge ichidiwa zvakanyanya chete. Mashoko awa anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti hurumende inofanirwa kumisa zvokupambwa nekurohwa kwevanhu munyika. Nezuro Zimbabwe yakacherechedzawo zuva rerunyararo pasi rese reInternational Day of Peace. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza United Nations General Assembly kuti sarudzo dzakaitwa zvakanaka, vachikurudzira kuti zvirango zvibviswe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Hwande, ndichikusiyai muri mumaoko mhangomo nenhau dzeIsindebele.